maonero anotokuita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuukraine kuti ichisvika kumapeto.
Umwe unoona sekuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuukraine nehondo pakati peIsrael neHamas sei muchidaro?
Ndiri kudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no hatichavi nehanga yekuda kungoramba tichingorwa chete, nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzaakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare resenate vabvumirane pabhiri iri, chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo sezvo zvaakuitika muno muamerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine ana Israel, asi vanenge vakutarisa chii population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patinosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirira.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi ranangavo kuhouse of representatives, munoona zvichinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bill racho is dead on arrival kuti havasitombori consider kana one day, asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuukraine ndofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya, asi ikabudira bill tinoziva toti aiwa ndofunga vabiden vanenge vakutodzokera for a second term.